Mangwanani akanaka vatereri. Tino sangana zvakare mangwanani anasi uri musi wemuvhuro 29 ndira 2024. Makaterera kustudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Masangano evarayiridzi ari kuyambira kuti varayiridzi vakawanda vatanga kubuda munyika vachichema chema kuti mari dzavari kutambiriswa ishoma zvikuru. Chirongwa chekudonedzera vanhu nhomba yekorera chiri kutanga munyika nhasi. Semazuva ose tichatarisa mamiriro akaita zvinhu kumakwikwi eAfrica Cup of Nations kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano evarayiridzi ari kuyambira kuti vakawanda vavo sezviri kuitwa nevamwe vashandi vehurumende vatanga kubuda munyika vachichema chema kuti mari dzavari kutambiriswa ishoma zvikuru. Vakawanda vanoti mari yemitero yakadzikwa negurukota rezvemari muzvinafundo muturinqure iri kutora mari dzavanotambira zvopa kuti vaomerwe zvakanyanya neupenyu. Vamwe varayiridzi vari kuenda munyika dzakavakidzana neZimbabwe, asi vamwe vari kuenda mhiri kwemakungwa. Mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObed Masaraure, vanoti uwandu hwevarayiridzi vari kusiya basa huri kuramba huchikwira vachiti izvi zvinokanganisa vadzidzi pamwe nokudzikisa zvedzidzo munyika.
Zimbabwe iri kurasikirwa nevarayiridzi vanogona kuita 4,000 pagore. Varayiridzi vazhinji vari kusiya mabasa vari kuenda kunzvimbo dzakaita seSouth Africa kwavari kunoita mabasa mamwe yakasanganisirana nekushanda kumagadheni evamwe nezvimwe zvakadaro, vamwe vachienda kuMiddle East nekuEurope nekumwe. Chikonzero chikuru chiri kusiyira vanhu mabasa inyaya yemuhoro uri kuramba uri pasi zvakanyanya. Mukatarisa mihoro inotambirwa muSADC mese muregion, average salary yemurayiridzi muSADC inenge iri $600, asi muhoro unotambirwa muZimbabwe uri pasi pe$300. Asi cost of living yemuZimbabwe yakapetwa darika 50% kuchiita sacost of living yenzvimbo dzakaita seSouth Africa. Varayiridzi vemuZimbabwe vari kugara munhapwa chaiwo.
Varayiridzi ava vari kusiya mabasa vari kuenda kupi chaizvo vamasarauri?
Varayiridzi vanosiya mabasa ava vanoenda kunyika dzakaita seku UAE kunana UK, vamwe ndoko vari kuenda vachinoita kweki variko, vamwe vari kwenomuno muregion vachienda kunana Zambia, kunana Malawi, vamwe vachienda kuMozambique chaiko nekuSouth Africa. Basa vari kuzonoitawo kumazhinji ari pasi kana tichitarisira basa ravanga vachiita rekurayiridza. Vari kuzonoita mabasa ari pasisa anenge achinzi anoshoreka, asi munhu anenge akutotarisa muhoro waari kuwana ikoko otoona kuti zviri nani kuti ndinzi ndiri garden boy, asi ndichitambira mari inokwanisa kuita kuti ndiriritire mhuri yangu zvakanaka.
Vamasarahure, hurumende haisi kuona zviri kuitika izvi here? Iri kuedzawo here kuti varayiridzi vayakadzidzisa iyo vasasiya mabasa?
Hurumende iri kuratidza kushaya hanya nekurasikirwa kwairi kuitwa neuteshe hwenjere hwevarayiridzi. Hurumende iri kuramba ichitowedzera kusunga kutambura kwevarayiridzi. Isu taataa nenguva tichigara tichichemera kuti tigadzirise crisis iri muZimbabwe, tinoda kuti varayiridzi vapiwe right to collective bargaining. Kana vawana right to collective bargaining, vokwanisa kutaurira nawo nemushandiri panyaya yemaconditions of service vasingangomandikidzwe kushanda zvavasingadi ndo zvinogona kuita kuti tichengetedze varayiridzi vedu nekuti kana mari chero ikaita shoma asi yabva munhaurirano pakati pemushandi nemushandiri munhu wese anoiremekedza kuti ndo zvatambowirirana pari zvino section 55 5 inotipa right iyoyo asi nyaya iri kuitika ndeyekuti hurumende iri kuramba kushandisa constitution right to strike zvakare inogona kuita kuti chero munhu atsamwa aratidzire yerapiwa musection 65-3 yeconstitution tinoinyemwa nehurumende zvinoita kuti kana munhu azwa kushungurudzwa anodzima rangorega basa racho nekuti akada kustrika anodzimba basa racho kurohwa kana kusungwa zvatakaona zvikuitwa vamwe vatuzi vari kuenda kumatare mazuva ano
avo vange vari mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunhare nestudio 7 tabatawo mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro kuti tunzwe divi rehurumende
isu sebazi reprimary nesecondary education tinofara zvikuru chaizvo nekuti tine varayiridzi vari mumusikoro medu zvinodarika zviuru zvana 10,517 munenge muine varayiridzi vanenge varipo vari kufara zvikuru vari kuuya kuzvikoro uye tonzwa manyukunyuku tichivaona patiri kuenda munharaunda negurukota redu reprimary and secondary education vatorerai mwoyo vachitarisa vachiona madzidzisiro ari kuita varayiridzi vedu muzvikoro tonzwa kufara
asika vandoro varayiridzi vanonzi vari kusiya basa reurayiridzi vari kuwanda gore negore chii chiri kuitika munoti nazvo
kana kuine vaya vanenge vachizofunga kuti kuda vari kuda kuenda kumakungwa ai hatimbovarambidzisi vanoinda asi tine vamwe vakadowandisa vari kutoda kutopinda mupublic service medu kuti tikwanise kubatana pamwe chete tirambe tichipa dzidzo yemhando yepamusorosoro chandinoda kukurudzirai kuti muzive ndechekuti varayiridzi vedu vanhu vanoremekedzwa musociety vanhu vanotambira mari ine uremu unoratidza kuti uyu munhu kana kuti nditicha
asi vandoro sekutaura kwatinogara tichiita nenyaya iyi varayiridzi vave nenguva vachichema chema pamusoro pemihoro yavo vachiti vanoda kuti iwedzerwe
hongu tinobvuma kuti tiri kufanirwa kuti tiiwedzere asi takatarisa izvozvozvo tirikutoona kutoti aiwa varayiridzi vedu zvinhu zvavo zvinenge zvakaringana mungada kutarisa kumaruwa mabusinessmen varayiridzi vane mashopu nemasupermarkets pamagrowth point varayiridzi vane makombi nemotikari dzinotakura vamwe vanhu varayiridzi saka isu tiri kufara nekuti vari kukwanisa kushandisa mari yavari kukwanisa kuwana kubva kuhurumende vachiita zvavanokwanisa kugona asi hurumende haisi kugumira ipapo iri kutovatarisira ichitoti no isu tiroda kuti tienderere mberi nekuvapamhazve neimwe mari inonyatsoratidza kuti vange vava nemutsindo unoratidza kuti isu seZimbabwe tine dzidzo yemhando yepamusorosoro
avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunhare kuHarare nestudio 7 chirongwa chekudonhedzera vanhu nhomba yekorera chiri kutanga munyika nhasi asi hurumende ichitanga kunzvimbo dziri kupararira chirwere ichi zvakanyanya nzvimbo dzichatanga kupiwa vanhu nhomba iyi ikuwadzana neGlenview muHarare uye Chiredzi kumasvingo nekubuhera kumanikaland vanhu vanodarika mazana mana nemakumi maviri kana kuti 421 vakafa nechirwere ichi uye vabatwa nacho vanodarika zviuru makumi maviri nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nerimwe kana kuti 20,951 pane vari kunzi vakafa nekubatwa nechirwere ichi hurumende ichiri kuita ongororo izere Mukuziya nezvinyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga.
Vahwande tiri kuona chiri chirongwa chakanaka chose kuti tinge tine nhomba yekorera iri kupiwa vanhu kutanga nhasi muZimbabwe. Zvinhu zvinokurudzirwa I think danho ratorwa neWorld Health Organization kuti vatipe access kucholera vaccine is a very good move. However, I think we need to do more. The government of the day needs to be doing more than just vaccination. But munwese ane access ku vaccine ngatore vaccine ya cholera.
Kana muchiti hurumende inofanira kuita kupfuura zvairi kuita iko zvinezvi. Zvimwe zvamunofunga kuti hurumende inodai ichifanira kunguva yanga ichiita ndezvipi?
Zvimwe zvandinoona ichifanira kunge ichiita ndezvekuti inofanira kuti mari iwedzerwe iri kupuwa kuti chirwere chekorera chiparare muZimbabwe. Zvandinoreva ndezvekuti I don't think hurumende iri kupa enough focus kudambudziko rekorera. Saka chada tichifunga ndechekuti hurumende ngaiite task force yekorera yekuti ione iyo kuti kunzvimbo kuri kupararira korera kwaenda mateams ane adequate support which means mishonga uyezve kuvaka nzvimbo dzakakwana dzokuti vanhu varapwe korera nekukurumidza vaya vanenge vabatwa korera vachiitwa isolation because kana matanho aya akasatorwa korera inoramba ichipararira hongu vabayi vanhomba vachakurumidza kudzivirirwa from getting korera or if they get cholera, they won't be very sick. But prevention is better than cure at all levels, which means my vaccine, which means the putwa nwane mvrayaka chena, which means we have a bata cholera and kawakurumizo kwa isolate, kwa wasara mbawa shi parazira.
Dr. Ranga, sopo na kwenyu, munona sokuti kubawa penomba, ndiyo minduro ere, kudambu zikore cholera, kana utipane zime, sinofana kuitwa pamwe chete, nukubawa penomba iti.
Long term, kubaiwa vaccine is going to be helpful. However, tinofana kuprevent at the source kuri kubva cholera yacho. Vanhu havasi kunwa mvura yakachena, nekuti chikafu chisina kukondaminatwa necholera. Which means hurumende inofana kuita work nemacommunities mumadhorobha nekumaruwa kuti munhu wese awane access to clean water. It's now contaminated, but that's number one. Number two, nzvimbuzi nezvimwe zvakadaro zvinofanira kunge zviripo muZimbabwe yese so that cholera doesn't become an endemic problem yatinoramba chidila nayo on, you know, for a prolonged period.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga vange vari parunhare kuNorth Carolina neStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nai ruzhinji rweZimbabwe ndibatsirewo tibvunze mutsvangwa kuti tinomudzimba chii pakusiya kwakaita vacharwisa TPC. Mare dzemuri kutaura nezvacho dzinei nemi ndumakapa chamisa here? Bvunzai monzora dzamakamupa. Uyu chamisa kana aine mare dzaakapiwa anobvunzwa nevakamupa. Kwete imi kumakoti kwemunotaura kuti kunoenda avanhu vapi avo vanhu venyu vamunotenga. Izvezvi chabangu akaende kumatare kunoti hatisi kuda kuti chamisa abude mutriple C. Chabangu unohwina nyaya iyoyo nokuti majaji avenyu tiri kungozviona, asi hapana zuva risingasviki. Handiti makavape ma400,000 epfumba muromo. Hazvina mhosva, Mwari ariko kudenga, hapana chisikasviki, hapana zuva risingasviki. Ushe madzoro wakanga uriko mutsvangwa nguva yaIan Smith 65 yechiti not in a thousand years. Kanganwei kuti hakuna munhu anorarama makore iwayo, you be history, and otherwise hapana achanga akuziva kuti Christopher mutsvangwa chii.
Gara kuno South Africa kwatakaita kuno kwatitokudi chakaita kuti togara kuno kunyaya na mosquitoes hanzi dzokayamete mabasa toita mabasa ye vari kokumusha kupanoshanda basa rei isi toda kuti nyika yedu inake tidzoke kumusha tizogara nevana vedu sezvi tinondona mukadzi kamwe pagore vakomana ndomona kuti shuwa ingava imba handi tiri kutoburirwa life yedu nenyaya ye situation yemunyika e president wanga vanzisa ipapo ke zvino haapo kukwidza mapasipoti saka vakadzi tovaonere pisa ivo vava navo imomo kadzise zvinhu mani vakomana tanyara nazvizvi
pastudio 7 makadii zvenyu pastudio 7 tinonzwira tsitsi vana chavamwe kutora danga risina mombe kutora danga risina mombe ndokwaitwa nachavamwe netimu rati vana biti isu tatori nenew party izvozvi tatori bishi kana kuri kumareserva tatokompleta tatopedza kureva kuti tamirira election napresident wedu mumwe chete iyeyo our chief champion Nelson Chamisa tiri pagokwe
Kwazwai kwamuri mese vashamarari vestudio 7 tinokutendai nebasa ramuri kuita nenhau dzamunotipa mazuva ose kutizivisa kuti zvinhu zvose zviri kufamba sei dziri nhau dzechokwadi haini nyaya yangu iri pakuti zvakaitwa navachamisa zvinhu zvakanaka chaizvo nekuti ukaona mapindiro angaita chavangu wezanupf uyu vava kuda kudistroya bato asi ndinoti maitiro akaita president Nelson Chamisa zvinhu zvakanaka tinoramba tichivatsigira zita ndinonzi Vincent Love ndiri pano pasouth africa pretoria ndatenda
pastudio toda kupindura mukoma wavo vati hanzi triple c kwakazara maloya kune majaji sei vari kufeila mumakoti vari kutadza here kutaura nyaya dzichibudirira makoti nowo mukuru wangu chinoitika nyaya dzemuzimbabwe ka dzakafanana nebhora kana imimi muri timu inotamba sei refu akakumakaira kubudira kunyu kunonetsa budira kunonetsa just because the ref chiri mukago wesa refanongoti haisi go mukaita zvamaita tonza hapa haisi pena kana kuti ipena kutimu iri kutaya mukutamba nayo so semaplayers mukangoramwa tonza maramwa madyiwa wazviona saka muna zvamunokwaza tongoripo chete kutongoshingirira zvafana magweta etriple c anoenda mumakoti achiita sei dzimwe nguva anotoramwa makoti zvatinotomboonawo mumasocial media anotoramwa kubva mukoti kuti hai nyaya iyi zvamunotonga sizvo wakatoramwa zvonzi hamarohwa nekoti saka zvakaoma mudhara zanupf yakatotitsikirira serine seri
ndongoda angu kuti kuzimbabwe saka ndizvire zvakanaka wamunangagwa kuti imimi mugare musina opposition party zvino mwabva mwatangirwa naye kachamisa obva atange kuita iye step down mochienderera here mberi nemari ikou kuti muone 230 handinorombo nematongero akadai hazvina kunaka hazvo zuva perinobuda rinonyura ende ranyura rinozobudazve zvichiramba zvida zvichitenderedze makore saka utongi huchagumawo hwakadai kunyange huchititsamwisa nekuti rwadza asi huchapera ndo maperero awo kuna Algeria kune 30 maopposition party haambosungwi haamboziba mazviitirei imimi muzimbabwe munotaura kuti imimi hamudi imwe party inogare muparamendi kuti mubire nyika vedaropinda muparamendi hapana unode nyika kana one varude kungoba chete kumora vana vachiguta vana vachione mabhenefiti ekufunde kunze ndozvemuri kutsvaka chete izvozvo asi hazvina kunaka chokwadi hamuwandi munyu muriwo kuti mudye moga don't do that
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochipotarisa zvaitika kune dzimwe nyika masoja matatu eAmerica akaurawa vamwe makumi maviri nevashanu vakakuvadzwa muJordan zvichitevera kubhombwa kwavakaitwa nendege isina mutyairi kana kuti drone rinonzi nderechikwata chinotsigirwa neIran mtungamiri we America wa Joe Biden vanoti America ichatsvaga igoranga vanhu vakaita izvi. Gungano rezvikwata zvevarwi vanotsigirwa neIran reIslamic Resistance rakazivisa kuti ndiro rakanga rarwisa nzvimbo yaiva nemauto eAmerica muJordan padyo nemuganhu neSyria. Vanhu mamirioni mana nechidimbu kana kuti 4.5 million vemuFinland vari kuvhota kutsvaka achatungamira nyika iyi iyo ichangoita nhengo yeNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO. Varume vatanhatu nevakadzi vatatu vari kukwikwidza kuti vatungamire nyika iyi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakanzi nedare vabhadhare mari inosvika mamiriyoni makumi masere nematatu kana kuti $83.3 million kune mumwe mudzimai Jean Carroll vachipomerwa mhosva yokusvibisa zita ravo. VaTrump vakapomerwa mhosva yokubata mudzimai uyu chibharo asi vanonzi vakazofamba vachisvibisa zita ravo. Mukuzeya nyaya iyi nyanzvi mune zvemutemo vachishanda nesangano All Hands on Deck vaKenneth Masie.
Tikuona vaTrump nyaya yavo yange ari kudare neumwe journalist wechikadzi ayanga akaendesa vaTrump kucourt achitaura kuti vaTrump vakaisa zita rake mumadhaka kana kuti pachirungu vanga vakaita defame nemamwe mashoko avakambotaura vachitaura kuti anga asingagoni basa uyezve anga ari munhu asina kunaka ainyora zvinhu zvemanyepo. Dare rakataura kuti nyaya iyoyi vaTrump vakaita zveshuwa zvokusataura zvinhu zvechokwadi and uyezve vakakanganisa zita rake semunyori anga ari achiita basa iri kwemakore akawanda uyezve zvikakanganisa futi reputation yake iyo yakamushayisawo kuti awanewo maopportunities ekuita basa iro riri nekuda kwemashoko anga akataurwa navaTrump semutungamiri wenyika kana kuti former president. Izvizvi zvinhu zvakaitika kudare ratinonzi civil court iro rinoona kuti vanhu vanonga vaine nyaya dzavo especially dzakamira seizo dzidzi vawane yatingati judgment kana kuti mutongo unenge uri in the form of compensation. Saka pakaiswa mamiriyoni akawanda emari akaiswa in the favor ya journalist ava vechikadzi.
Vamasiye, tiri kuona kuti vaTrump vari kukwikwidza kuti vasarudzwe nebato ravo Republican Party kuti vamiririre bato iri mumakwikwi okuita mutungamiri wenyika. Nyaya iyi ingavakanganisa zvakadini musarudzo dzavari kuita idzi?
Nyaya iyi anikati ingakanganise ma elections kana kuti campaign avaTrump nokuti inyaya hayo iri kumatare atingati macivil courts hapana atingati chingaite kuti vaTrump vatadze kuva president but zvinhu zvokuti kuda maybe pazvinozongozoonekwawo nemavoters zvinhu zvinoita senge zvinotaridza kuti what type of person vaTrump kuti vari kuda maybe nyaya yokuti vanhu vangu vanozongozoti vaTrump munhu asingatauri zvechokwadi kana kuti munhu anova achikanganisa atingati makareya evanhu vakawanda but zvinhu zvisingaiti kuti vanzi vatadze kupinda mumaelections nekuti hapana yatingati zvingava zvichiita hinda his ability yokuonekwa vachienda paballot.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvemitemo vaKenneth Masie vari parunhare kuNorth Carolina nestudio 7. Mumitambo ye Africa Cup of Nations iri kutambwa nasi munyika dzasara dziri mumakundano aya kana kuti round of 16 mumutambo wekutanga Cape Verde iyo isati yakundwa kana mumutambo umwe chete zvawo iri kutamba neMauritania nenguva dza 7 pm nenguva dza 10 Senegal iri kutamba neIvory Coast. Mukuziya nezvemitambo iyi tabata anoongorora zvemitambo Brian Musekiwa uyo anoti rwendo runo mumitambo yeAfrica Cup of Nations zvikwata zvaimbotyisa mumitambo iyi muAfrica zviri kubudiswa mumakwikwi nezvikwata zvisingafungirwi kuti zvingakunda zvikwata zvikuru izvi.
Mateams aya akachinda kudzowa anokwanisa kuuya achitora mukonzo achidzokera kumusha kwavo vari kudonha vari kukwanisa kukundu kwavo and zvaita kuti tournament ive an element of uncertainity hapana achaziva kuti ndiani achasimudza mukonzo ndiani aifungidzira Ghana ichakwanisa kuitwa knockout of competition ndiani aifunga kuti Egypt ichatambura kuqualify kuza round of 16 ndiani aifunga kuti Ivory Coast ichapinda mu the round of 16 through the back door. Ghana singa kuti Cape Verde ne Mauritania ma teams agare very small vachatongofunga kuti vachakwanisa kuenda kunyika dzaona kuchimbidza vachirimo saka muri kuona kuti zvinhu zvinonakidza ende zvinokuita kuti maaudience akwanise kuuya kuzoona kuti chii chaitika.
Mataura pamusoro peMauritania iri kutamba nhasi mungatitaurira chii pamusoro pemutambo uyu?
Mauritania itimu yakwanisa kupinda mutournament kekutanga from the time when the tournament was started. Saka itimu yandakatongoti payasvika apa yatoachivha zvikuru pakupinda in the knockout stage. And the team set up the Cape Verde, and the Cape Verde team so far, this is the third appearance in the tournament. And so I'm going to try to kukunda Cape Verde, because Cape Verde, we're going to try to kukunda Ghana, it's a drone Egypt. So the team has brought up the inequality, it is quality in the way they play in the soccer. So I'm going to try to Cape Verde, it's going to kukunda Mauritania.
Umwe mutambo wanhasi futi une timu maviri anozivikanwa zvikuru Senegal inenge ichitamba neIvory Coast. Unoiona zvakadini Musekiwa?
Ndinoti irombo rakanaka kuIvory Coast anove mahost etournament. Ndatofunga kuti Ivory Coast neSenegal ndovachapera mafinals. But ndinokuda kuti Ivory Coast yakatambura kukwanisa kusvika yakadzwa the last two games of the tournament. Anokwanisa kuzotora first place mugroup mavo zvinova zvaita kuti ikwanisa kusangana neSenegal this early in the tournament, which is very unfortunate. To me, ndingangoti it's a final, even though vari kushandira maquarter finals. Ndikutoona kuti it's also a final pakuti vanhu vachakwanisa kuenjoya the quality inoprodusa these two teams. But ndikuona Senegal ichikunda Ivory Coast nenyaya yenhau yekuti mukada kuona Senegal so far haisati yambotyiwa ever since the tournament yatanga, and also mukaona maplayers avo they are of quality, and mukada kuona matambira avo very highly rated and very seated as number one to return the trophy. Ivory Coast in quality as well, but mukoda kuona the last two games dzavakadyiwa vakadyiwa nenyaya yekuti matrackers avo anga asiri good kufanga kuwesa zvibodzwa ndo zvakaita kuti vapinda pakaiti. But it's just unfortunate kuti the host country yasangana neSenegal this early tournament, and ndikona ichikunda Ivory Coast ichikwanisa to the next round.
Anoongorora zvemitambo Brian Musekiwa ange ari parunhare muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Masangano evarayiridzi ari kuyambira kuti varayiridzi vakawanda vatanga kubuda munyika vachichema-chema kuti mari dzavari kutambiriswa ishoma zvikuru. Chirongwa chekudonhedzera vanhu nhomba yekorera chiri kutanga munyika nhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupazve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanono Kawande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEastern Independent.